Mutungamiriri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati nhengo dzesangano ravo dzinotambira mashoko avaSiro Ramaphosa nemufaro sezvo kuvhurwa kwemiganho yenyika iyi kuchayamura mhuri yeZimbabwe yakawanda.
Tinofara zvikurusa nedanho ratorwa navaRamaphosa pamwe nenyika yavo yeSouth Africa rekubvumira vanhu vanoda kuuya kunyika yeSouth Africa vachiuya vachiringa zvemabhizimusi pamwe nekushanya. Tinoti muchirungu tourism.
VaJuru vati chinofadza ndechekuti hurumende yeSouth Africa yakatambira chikumbiro chesangano ravo chekuti miganho izarurwe kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvedzimwe nyika zvinorarama nekutenga nekutengesa zvikwanise kuita basa razvo.
Mushure mekunge tanyora tsamba yatakanyora kuna Minister Pando, imwe takanyora ichienda kuna Minister Patel, imwe yakaenda kuna ivo vaRamaphosa Mbune, tinotenda nekudaira kwavaita zvichemo zvedu nekuti takachema wote kati aiwa kana vanotengesa doro nevanotengesa fodya vakachema vakanzwikwa, kuchingatadzisewo isusu vemabhizimusi ekutenga nekutengesa kunze kwenyika kuti tinge tichiteererwa uchii. Zvino zvinofadza kukurusa.
Vaenderera mberi vachiti mhuri yeZimbabwe inorarama nekutengesa yakange yave kunonga sosve nemuromo nekuda kwekuvharwa kwemiganho.
Zvinhu zvinofadza zvikurusa kuti vanhu vaakukwanisa kuti vange vachienda kunyika yeSouth Africa nekudzoka zvakare vakasununguka. Chinekangokusha ndechekuti kuti vapinde vanofanira kunge vaine matsamba anoratidza kuti vakaongororwa utachiwana hwekorona mu72 hours dzapfuura.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Agnes Tirivangani, vati vanopemberera kuvhurwa kwemiganho kunyange hazvo vasingaoni vachidzokera kumusha nekuchimbidza nekuda kwematambudziko achakatarisana neZimbabwe.
Ini ndikuvhurwa kwebhodha ndikukutambira, asika hakuna zvakunondibatsira nekuti iye zvine izvi ndakavhurwa. Kana ndikada kuenda kumba kwacho ndoenda unoitei? Vari kumba kwacho ivavo zviri nani vatiuye kuno vatsvagewo zvimwe zvinhu zvokuti vatiwane kubatsira mhuri, nokuti haizvi hazvichabatsiri izvi. Kumba kwedu kwacho isusu hakuna chinhu, toita sei? Iye zvine zvese izvi tana takagara lockdown yanga yakatakagadzikwa kugadzikwa kuti jojojo, handimukuzviona papa mari chaicho yekuti tiwane kuti ndakuenda kumba hapana. Saka todii? Hameno kune vamwe, inini ndiri kuzvitambira hei, havasi kumba handisi kuenda bhikozi hapana chandinoita, ndonofa nenzara, hakuna mabasa, hakuna kutengesa.
Muchiziviso chavo vaRamaphosa vakayambira vanhu vese kuti vazvichengete nekupfeka mamask pamwe nekuita utsanana nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.